mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 23 kugumbi April 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuru yebhindura yambomisa basa munyori weguta iri nemubati wehomwe vachipomerwa mhosva yekusafambisa mari zvakanaka. Masangano evarayiridzi anoumba mubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana munhu akafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro, asi vanhu makumi matatu nevasere 38 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matatu nezvisere zvine makumi manomwe nemumwe 308,071. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine gumi nevasere 38,018. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine makumi manomwe nevatatu 35,073. Kanzuru yebhindura yambomisa basa munyori weguta iri Vainaison Machingauta uye mubati wehomwe Valavmo Warurama vachipomerwa mhosva yekusafambisa mari zvakanaka uye kutukirira vaimbova meya vaInnocent Zvigumbu muna 2018. VaWarurama vaudza Studio 7 kuti vamiswa basa asi hatina kukwanisa kubata vaMachingauta panhare mbozha yavo. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata meya vedhorobha iri vaBrian Campbell.
Pabindura municipality pane zvakaitika mugore ra2008 zvaisanganisira kusagadzikana kwakaitika muchemba munoitirwa misangano. Apo panonzi pakada kurwiswa meya vanga varipo Zvigumbu na chamber secretary vachisimudza cheya kuti vavarwise mushure mekunge finance director vavasimudzira chigunwe chepakati zvezvekuprovoka enga kuna meya. Izvo zvakapa kuti paite bongozozo muchemba imomo makaita overview iyoyo.
Ndiani akaferefeta nyaya iyi?
Pakaitwa ongororo neministry from the Ministry of Local Government. Pane investigation team yavakaita vakauya nezvavakakurudzira kuti zvingwe zvichaitwa mushure mekunge vaita ongororo yavo. Saka isusu secouncil takakwanisa kuumba yedu committee yakange iine gweta pamwe nenyanzvi mune zvematongero ematunhu. Vakakwanisawo kubuda neongororo nezvavakati zvinge zvichaitwa necouncil zvatakatambira zvinova zvataka implementa nezuro. Saka zvanga zvirimo mune tsvakurudzo iyoyo ndo zvakasakisa kuti chamber secretary na finance director vange vachimbomiswa basa kureme kunge vanyorora tsamba iyi na town clerk.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwa zvekuti vange vachimiswa basa?
Nyaya iri iyoyo sezvandataura yebongozozo pamwe nekusanganisira nyaya yekushayikwa kwemari mumunicipality kubudikidza nekubhadhara vanhu vange vasashande vaya vanenge vachinzi maghost workers kwe mwedzi yakati
vanhu vangani vaipiwa mari asi vasingashandi
kana ndisingakanganisa i4 kana kuti 5 saka idzodzo ndo dzimwe dzemhosva dzakaonekwa saka pari zvino zvikwamirira kunzi chamber secretary na finance director vange vachimira pamberi pedare rekutongwa rinonge rasarudzwa necouncil kuti ringe richavatonga pamhosva idzodzi asi vachibva zvavo kumba
meya vedhorobha rebhindura vabrian campbell vange vari parunhare kubhindura kwekare nablessing zulu westudio 7 Masangano yavarairidzi akabatana mukuumba mubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union for ZEU ari kusangana zvekare nhasi kuti abude nemagwaro anodiwa ekuti vakwanise kunyoresa sangano ravo nebazi rezvavashandi nemabasa. Danho rekunyoresa nebazi rezvavashandi iri rinonzi rinozopa sangano refor ZEU mukana wekumirira varairidzi munhaurirano dzemihoro nemushandirwi anove Public Service Commission pamwe chete nemamwewo masangano anenge achimirira vashandi vehurumende. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure ndivo vasarudzwa kuti vafanobata matomu musangano iri kusvika pazosarudzwa utungamiri chaihwo. Rimwe sangano riri mubatanidzwa uyu ndere Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Musangano uyu uri kuuya nguva pfupi mamwe masangano evarairidzi aita musangano nechitatu wekuumba rimwezve sangano richange richimirira varairidzi iro rinotarisirwa kuve nezita pachaitwa mumwe musangano nemasangano aya nemuvhuro unouya. Asi mamwe masangano matanhatu anomirirawo varairidzi anosanganisira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neProgressive Teachers Union haana kupinda mumusangano uyu achiti akange asina kukokwa. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti kubatana kwevarairidzi ndiko chete kuchagadzirisa nhuna dzavo uye vanotarisira kuti masangano ose evarairidzi achapinda mumusangano wanhasi uyu.
Musangano uyu hausi wePTUZ asi musangano weFOZEU kana Federation of Zimbabwe Teachers Union. Saka musangano wavarairidzi takasarudza atinoti interim executive yeFOZEU. Saka interim executive yeFOZEU inotungamirwa naMasaraure ndiyo inenge ichisangana kuda kuti tiise magwaro anodiwa kuti tirejiste neministry of public service in order. Taita magwaro iawo anodiwa tozoendesa kuministry of public service for registration nokuti takaona kuti patava iko zvino panodawo kuti varairidzi vave vane gungano ravo ravanokwanisa kuti vaende vanotaura nepublic service commission saemployer kuti vaone nhuna dzinavarairidzi.
Zvii zvikuru zvinenge zvichizorwirwa nesangano irori kana kuti nemubatanidzwa iwoyu wemasangano evarairidzi?
Pane zvinoafekta varairidzi zvinoda kuti titaure savarairidzi zvinosanganisira masalari avarairidzi ayo akaramba achingova mashangura pata asi tichiona vamwe vashandi vehurumende vachiwedzerwa mari. Zvinosanganisirawo kuti muzvikoro mune mablotted classes zvinoda kuti tichitaure nemiline ministry tichikwanisa kuti tionesane kuti gwara ratinganaga tikaenda mberi nderei. Zvekare tinoziva kuti COVID yakakandirira mazai muzvikoro. Zvinoda kuti sesangano remubatanidzwa mumaticha unions tinge tichitaura nehurumende tivaudze maonero edu semuono watakaona kuti zvazvakanaka kuti tisati tavhura zvikoro varairidzi vana vechikoro neancillary staff votestwa kuona kuti vane denda ndevapi. Iko zvino COVID iri kuti hamutamba mhuru muzvikoro. Zvinodawo kuti tinge tichionesana neministry of education kuti gwara ratingatora rakajeka nokuti tione kuti takontrola COVID muzvikoro ndezvipi. Saka musangano wokuvandudza mushandira pamwe wemasangana warairidzi muzimbabwe uyezve nokuti tava nemushandira pamwe tinozokwanisa kutaura sei neministry of education pamwe chete nepublic service commission musangano wokuda kuti tiopene dialogue nokuti zvinhu zvese matambudziko ese anopera nokutaurirana musangano zvekare unoda kuranga kuti tirangane kuti salary zvayadai toudza public service commission sei
chii chitsva chinouyiswa nemusangano wenyuwe we4ze chakasiyana nezviri kuitwa nemamwe masangano ari kumirira vashandi yezvino
chakasiyana ndechekuti zvatinenge tava kutaura neline ministry kana nepublic service commission zvinenge zvatenderamwa namasangano avarayiri apo taiona for example patakatanga kotoro rinoiri tanga tichitaura zvakasiyana vamwe vaiti varayiridzi vanoenda kubasa vamwe vachiti varayiridza vasi kuenda kubasa saka apa tiriuda kuti patinenge takuzotaura neline ministry pamwe chete nepublic service commission tinenge tichitaura chinhu chimwe chete
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takavafira zhou vari parunhare kumasvingo najonga kandemiri westudio 7 sangano rinomirira vatyairi vemarori mabhazi makombi nemateksi vanoshandira munyika nemudunhu resadak pamwe nevanovabatira basa rezimbabwe union of drivers and conductors zudak riri kukumbira hurumende kuti izvipire mukupindira pagakava ravo nevashandirwi sezvo vachiti zvinhu zvaita manyama amire nerongo mutungamiri wezudak vafredrick maguraminga vaudza studio 7 kuti makambani avanoshandira haasi kuteerera zvichemo zvavo zvinosanganisira kushaya rubatsiro kana vakaita dambudziko vari pabasa kunze kwenyika nekushayikwa kwemari yomudhandigere vanotiwo vari kuisa upenyu hwavo panjodzi nekuenda kunyika dzine hondo dzakaita sedrc nemozambique uye vachitakurawo michetura nezvimwe zvakakosha nekuda kwekusagadziriswa kwezvichemo izvi vamaguraminga vanoti vashandi vakawanda havachina kugadzikana mupfungwa asi mutauriri webazi rezvekutakurwa kwezvinhu injinia tedius chinyanga vaudza studio 7 kuti bazi ravo rinopasangano rezudak mukana wekutaura zvinovanetsa vachiti havanzwisisi kuti sei zudak ichiti havasi kupiwa mukana wekutaura zvinonetsa vashandi ava asi vamwe vashandirwi vanoti naivo vakaomerwa nekuda kwechirwere checovid-19 uye kumanikidzwa kushanda pasi pezupco munyori mukuru wegreater harare association of commuter operators vangoni katsvairo vanoti mari dzavari kuwana mukushanda nezupco dzishoma hatina kukwanisa kubata vetransporters operators association of zimbabwe sezvo nhare dzekumahofisi avo dzange dzisingadavirwi asi tabata vamaguraminga kuti tunze divi revashandi
nezvinhu zvizhinji zvichiri kuda kugadziriswa sevashandi kusangano kwedu zvakatiomera panguva yatiri nguva yecovid iyoyi zvinhu hazvina kutumirira zvakanaka nekuti vamwe vedu vakaruza mabasa vamwe vedu havachakwanisa kana kubhadhara dzimba dzekugara kana kuvaka imba kana kubhadhara mamedical bills evana kuendesa vana kuchikoro zviri kurema panguva yatiri inei kusangano kwedu tiri kuomerwa kuti timotivheti vashandi kuti vashande mune zvakanaka nokuti havasi kuwana zvemuripo unoenderana nemashandiro avo makambani wo anenge achiti zvinhu zvakatiomera zvinhu zvedu hazvina kutimirira zvakanaka sevashandi
makambotaura nehurumende here pamusoro pezvinonetsa
takambozama zvikuru kuti titaure nehurumende kuti nyaya dzi dzigadziriswe kuenisi kwedu iko zvino hakusati kwava nemukana wakanaka kuti utambirwe vamwe kuti vashande imomba tinge tiri pamwe chete tichitaura pamwe chete mitemo iripo haina kutipfavira saka takatokumbira kuhurumende tichivazivisa kuti basa revatyairi rakaoma basa iri rinofanira kunge rine magredi akasimudzirwa pamusoro uye semafrind line workers panguva yecovid vanofanira kunge vachiwanawo allowance asi takamirira mhinduro
makati kuhurumende chii chamakakumbira kubatsirwa nacho
takakumbira hurumende kuti kuburikidza ministry of labor kuti pange paine yatinoti statutory NEC. Iyoyo ndeinotendera kuti NEC union yese yakarejestwa ine mamembers inofanira kunge ichigara imomo ichimiririra vashandi vayo, ichimiririra mamembers ayo. Isu semaboka anomirira vashandi tinoramba tichingogara pasi nehurumende, tinoramba tichingogara pasi nemaemployers kuti welfare vashandi imire zvakanaka, kuti vashandi vakwanise kuva neupenyu huri pamusoro hwakasimukira. Mari yavari kutambira iko zvino zviuru zvisere yatingati minimum wage E8000 RTGS, zvakatiomera zvikuru. Nyaya dzese idzi takadzisa kuhurumende, hurumendewo vakataura kuti vari kugadzirisa nyaya iyoyi. Saka takangotarisira kuti zvinobudawo zvakanaka. Tikataurawo pamusoro penyaya yemari yecovid kumakambani, nanhasi hatisati tapindurwa. Kusocial welfare vakati vanoda kubatsira vashandi vari mutransport, nanhasi mari iyoyo hasati yauya. Tiri kutarisira kuti zvichida zvichabuda.
Kushanda kunze kwenyika kuri kuitwa nenhengo dzenyu kuri kufamba zvakadini?
Tikatarisa mamiriro atakaita patinosenza kunze kwenyika, vashandi vemutransport vazhinji vakaenda kunze kwenyika kunodhraivha ikoko, nekuti muno mabasa makanga musisina. Zvakaoma masenzerwo ari kuitwa ikoko. Chinhu chokutanga kupesaniswa nemhuri, kusenza nestress yekuti mhuri yangu deiona rini. Chimwe chechipiri ndechekuti kune xenophobia. Ndofunga marora anopiswa, madhiraivha achipiswa. Takaomerwa zvikuru patiri kushanda kune nyika idzo dzakaita sana South Africa. Takatokumbirawo zvakare, tikanyora tsamba kwese kunana South Africa nembasi, tikanyorawo tsamba even kuhurumende kwedu kuti mashandiro atiri kuita kunze kwenyika tiri kubatwa senhapwa. Saka inguva yatinorangarirawo sevashandi kuti patiri kurangarira independence yedu, tinotarisirawo kuti musadhaki muno patinofambo. Since takawanawo independence, even nyika dzimwe dzakatikomberedza dzakawanawo independence, tichibatanawo mune zvakanaka, tichisevenza pamwe chete.
Nhengo dzesangano renyu dzinotii nemamiriro akaita zvinhu aya?
Vari kurwadziwa nemasenzero avari kuita. Vazhinji havana mapensheni. Vazhinji vari kuti vakabudira basa kuSouth Africa ikoko, hapana pensheni kwainobva kana mabenefits atinoti materminal benefits. Tikatarisa zvakare kune nyaya dzemarobhari, madhiraivha ari kupfurwa nematsotsi, madhiraivha ari kubirwa load, kana abirwa ndiye anonobhadhariswa. Zvinhu zvizhinji zvatiri kusangana nazvo sevatyairi kune dzimwe nyika. Tiri kufamba nemunyika dzimwe dzine hondo sana DRC, nyika dzine hondo sana Mozambique, tichifamba tiriko, asi hatina risk allowance yatinosangana nayo yatinopiwa. Tinotakura zvinhu zvakaita sana sulfa, zvinhu zvakaita sana fuel, asi panenge pasina risk allowance. Imwe nguva tine madhiraivha ari kupfurwa kunze kwenyika kunana DRC, vapfurwa ikoko, vanongovigirwa ikoko, totozomiramira kuti vave kuno. Vamwe kana vapfurwa, kutaura kwandiri kuita kunotori nevamwe vane mabara mumakumbo havasati vabviswa, nekuti hapana ari kuzotarisa kuti zvakamira sei. Saka upenyu hwedu hwakaoma sevatyairi. Mhuri dzedu hatisi kudziona. Tiri kuitwa macontract worker, hatisi kuitwa mapermanent worker. Zvinhu zvakawanda zvatiri kusangana nazvo. Saka ndinotaura ndichiti madhiraivha mazhinji vane zvirwere zviripo zvinobva pastress kana kusagadzikana kwepfungwa nekuda kwezvinhu zvakadai.
Mutungamiri weZudak vaFrederick Maguraminga vange vari paronhare muHarare. Tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kushushikana zvikuru kuti Zimbabwe Prisons and Correctional Services yakatumira ambulenzi usiku kunotora muzvare Johana Mamombe kuchipatara kwavange vachirapiwa kubva nemusi wechitatu kudzokera navo kuchikurubi Maximum Prison. Chronicle rinoti Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC yazivisa zvakabuda mubvunzo dzeA-level dzakanyorwa munhambudzi November 2020 dzichiratidza kudzikira kwehuwandu hwevakabudirira nezvikamu zviviri kubva muzana, 2.1% kana tichienzanisa negore ra2019. Vakanyora bvunzo idzi vanogona kuona zvavakabuda nazvo mubvunzo idzi paindaneti kutangidza mangwanani ano. Ya Ngave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga. Ngatiendei kuna Marvelous Mhlanganya uye atiudze zvaainazvo.
Yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevatsigiri vechirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nemusi wechishanu chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye. Regai timbonzwa kubva kuna Linda Masarira wesangano reLead uyo akawanikwa achitora nhomba yake nezuro kukwekwe nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa.
Zuva ranhasi tangati muguta rekwekwe tichibayiwa inonzi second dose yevaccination yekudzivirira ukosha hwecovid-19 kana kuti coronavirus. Changa chakakoshera chirongwa ichi ndechekuti chirongwa ichi hachisi chebato rezanupf asi chirongwa chemhuri yeZimbabwe tisina kutarisa kuti unobva kubato ripi. Dambudziko ratava naro mukati menyika ino nderekuti tinoda kutora urongwa hwehurumende kana urongwa hwenyika tichida kuhufananidza nezvemapato ematongerwo enyika. But isusu sebato relabor economics and African Democrats takauya nedonzvo rekuti tiri vanhu vamwe, tiri vana vamwe, tinofanira kuvaka chimwe chinovaka ruzhinji rwevana veZimbabwe. Saizvozvo kune manyere kupi akawandisa nemanyepo akawanda angari kukurukurwa nenyaya yekubayiwa uku kwekudzivirira ukosha hwecovid-19. Saka takaona zvakakodzera sebasa reLead kuti isu vatungamiriri tiende pamberi tichinobayiwa tichionekwa kuti aiwa hakuna chakaipa chinouya uchinge wapedza kubayiwa.
Regai tinzwe zvakare kubva kuna Lucky Aaron uyo weBusstop TV.
Zita rangu rinonzi Lucky Aaron, baba kaseti, baba matwins. Nhasi ndaenda kunobayiwa second jekiseni rangu revaccine pachipatara chemuno muHarare. Chakanzo ndasvikako nevamwe vangwanisana navo kuBusstop TV tatitorera bhodhi chekimwe tatatopedza kubayiwa. Iprosa isikuru zvinosvikisa iri ndanga jekiseni rechitu rekutanga takabayiwa. Saka nhasi rechitu saka tapedza prosesi yedu yekubayiwa vaccine. Saka ndinokurudzira vamwe vese vaende kunobayiwawo bhikozi prosesi yacho haitori nguva ende hairwadzi. Kubva patakabayiwa jekiseni riri kutanga hapaini chati tachinja muviri wangu chingu vazvinoma hapana kana patinoti ndine problem kuti ndabayiwa. Saka ndokudzira hama dzangu shamwa dzangu dzemunyika muno kuti ndamunobayiwa vaccine.
Makadi makadi muri yeZimbabwe nemumose makateerera chirongwa ichi ndinokukwanisai pazuva ranhasi. Ari kutaura ndiri amai moyo kuSouth Africa Pretoria. Ndinoda hangu kukurudzirawo kuvanhu vose vakateerera pazuva ranhasi mukati medzimba umu kugara vedu wee ana amai dejagarawo zvakanaka mukati medzimba. Chipfambi chawanda, varume vari kusvika pakubatwa nemastresi depression pakusvika pakuti vanhu munhu anokwanisa kuzviuraya nekuda kwemudzimai ane aita chipfambi. Saka tinokurudzira kuti veduwe vanhu vaMwari dei tagarawo zvakanaka tigutsikanei nezvatinazvo mukati medzimba dzedu. Tisaita gumbo mumba kumbokumbo banze nokuti zvinozotipinza muna taisireva uyezve zvinhu zvisina kunaka zvinhu zvinorwadza. Ukaona murume mukuru akusvika pakuzviuraya nokuda kwemukadzi wake waanenge akaroorana naye anenge akumushungurudza.
Makadi chete mafe ari kutaura ndiJennifer kuno kueastern Cape kuSouth Africa. Ndinoda kungotaurawo pamusoro pevana vekuepwesi vandakanzwa kuti vari kuita chifambi vane ma9 years. Dambudziko harisi revana asi kuti dambudziko nderevabereki. Kosi chandakaona inini vabereki vazhinji vakuti kana vakuenda kumabhawa vanoenda nevana vachida kuti vana vavo vakanganwe kuti vari kubvawa vobvawa padoro nechiine chiinechi. Saka vana ivavo zvinobva zvavapinda muropa pavanoenda kuno kechwa nekunoita seizvi sezvo vana vanenge zviri mumaziso. Saka pasina kana nguva mwana paanongotikurirei obva tozvitangira ega mabasa asina kunaka. So inini ndinongokurudzira kuti vana ngatidzisei vana kubvira vari vana vadiki tisava kurudzire pakuita zvisina basa plus zvedai hurumende yangobatsirawo kungopawo kana grant rekuti vabereki vakwanise kuchengetawo vana up to 18 years nokuti ndo zvinokonzeresa kuti vabereki vaende kumabhawa nevana nokuti vanenge vasina chouviri chekupa vana vacho saka nongochemawo kuti hurumende dai yanga yabatsira yapindirawo.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tichakuzivisai vatereri kana zvabe kugona kuti mutumire maaudio enyu semazuva ese. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Mwedzi wakubvumbi unocherechedza chitiko chekurwiswa kaviri nezvombo zvemuchetura muSyria kekutanga musi wakubvumbi 4/2017 apo hurumende yaAssad yakakanda zvombo zvine muchetura kudhorobha reKhan Sheikhoun riri mudunhu reIdlib kechipiri musi wakubvumbi 7/2018 muguta reDouma. Kurwiswa uku nemuchetura unokachikidza uye kutadzisa kufema kwakauraya makumi evanhu vasina mhaka, madzimai, varume nevana uye kukuvadza mazana evamwe. Mushure mehondo yepasi rose yekutanga kana kuti World War I apo kutambura kwaityisa kwakakonzerwa nezvombo zvemuchetura kwakaiswa pachena, pasi rose rakatanga nekurambidza kushandiswa kwazvo pashure kugadzirwa pamwe nekuunganidzwa kwazvo zvakare. Kushandiswa kwezvombo zvemuchetura naAssad kwakaziviswa neUnited Nations pamwe nesangano reOrganization for Prohibition of Chemical Weapons. Vachitaura pamusangano uchangobva kuitwa weUnited Nations Security Council waizeya nyaya yezvombo zvemuchetura muSyria, mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vakatsinyira danho reAmerica rekuramba ichitsigira kushanda zvakasununguka uye zvisina dipi rakarerekera kwesangano reOrganization for Prohibition of Chemical Weapons pamwe nemasangano aro anoferefeta. Ambassador Thomas Greenfield vakati musangano weOrganization for Prohibition of Chemical Weapons uri kuuya weConference of the States Parties unopa mukana kwepasi rose kutumira shoko rakasimba kuhurumende yaAssad rekuti kushandisa zvombo zvemuchetura hakutambirwe nani zvake uye kunouya nemurango mukuru. Vakakurudzira musangano weState Parties kutora matanho akakodzera wovhota uchitsigira kumbomiswa kweSyria kuwana kodzero pasi pechisungo cheChemical Weapons Convention. Vachirangarira humbowo pamberi pedare reSecurity Council wakapiwa naDr. Amani Barlow avo vakashanda kwemakore muSyria, Ambassador Thomas Greenfield vakati usiku hwakaipisisa muupenyu hwachiremba hwakave pavakasvika pachipatara apo vana vaizarirwa vachitadza kufema mushure mekunge vafema muchetura weSarin. Madzimai nevana vemuSyria vakamirira, vakadaro Ambassador Thomas Greenfield, vanoziva kuti Security Council yakati kurwiswa nezvombo zvemuchetura hakubvumidzwi. Vanoziva kuti tine masimba ekutonga hurumende yaAssad nemhosva iyi. Nekudaro ngatitore matano uye ngativaratidze kuti takakosha zvakadini. Mashoko ayo anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kanzuro yeBindura yambomisa basa munyori weguta iri nemubati wehomwe vachipomerwa mhosva yekusafambisa mari zvakanaka. Masangano evarayiridzi anoumba mubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.